Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 14th September 2016. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
And tonight on Live Talk, we are talking about protests that are being planned here in the United States in New York starting this weekend.
Zimbabweans living in the United States, including those coming from home, are expected to take part in the demonstration outside the United Nations General Assembly, where President Robert Mugabe is expected to deliver his speech on Monday.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 12080 and 15775 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
Thanks once more for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk Diaspora Forum. This evening, we are talking about demonstrations that are planned against President Mugabe at the United Nations General Assembly in New York.
Zimbabweans from various groups like Tajamuka, This Flag, and the MDCT, amongst others, are expected to take part in the demonstrations. An American-based Pan-Africanist organization, the December 12th Movement, is also expected to show its solidarity with President Robert Mugabe outside the UN head office.
And so tonight we want to hear your views on this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back at that number again. 001-202-619-2077.
Honguka vadiwa vateereri pamwe nevari kuona chirongwa chedu. Nasi tiri kutarisa urongwa wekuratidzira kuri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica kumuzinda weUnited Nations kuNew York kutanga nemugovera kusvika musi wemuvhuro. Pachange pachizotaura mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zvinyunyuto vakawanda vari kuzviziva hanzi aiwa zvinhu zvanetsa zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzoupfumi pamwe nemunyaya dzezvematongerwo enyika kutyorwa kwekodzero dzevanhu nezvimwe zvakawanda zvakadaro saka zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuti mukana watawana wekuti vaMugabe vanenge vari pane dzimwe nyika pagungano reUN General Assembly vamwe vanzwiwo matambudziko ari kuitwa muZimbabwe ndo hurukuro yatanga tingonzwa kubva pakatanga kurongwa nezvemusangano uyu kusvika nhasi vari kuti toda kuti nyika dzepasi rose dzinzwe nekuchema kwevana veZimbabwe kurudziro vaMugabe vabve pachigaro kana zvichiita kuye vamwe vane masimba kana kuti voshandura maitiro mukufambisa nyika ndo zvatichanzwa kune vanenge vachipinda muchirongwa nemiwo vateereri vanenge vada kupinda muchirongwa tichinzwawo pfungwa dzenyu pamusoro pehurukuro iyi Chris.
Yebo Jonga, namhlanje ke ku Live Talk Diaspora Forum sikhangela ke udaba lokutshengisela ukhangelelwa kuyenziwa ngapha kwelemelika kuqala ngomgqibelo kusiyafika iviki ezayo ngolwesibili lapho abantu ababetshengisela besola bona umbuso kamongameli Robert Mugabe besithi bafuna umhlaba wonke jikelele ubone ukuthi abantu eZimbabwe baphethwe ngabathi bona lucuku lezinye izikhalazo ezinenginengi. Inhlanganiso ezithiyeneyo zigange amalunga inhlanganiso ezifana labo Tajamuka, iMDCT, This Flag, uPastor Mawarire liyamazi kambe nguye la uyabe khona. Bathi bona bakhangelela ukuthi bazaba bebanengi asazi ke ukuthi kuyozalwa nkomoni ngoba iminyakeni edluleyo babetshengisele kodwa bebalutshwana kakhulu kodwa lumnyaka bathi bona hayi bakhangelela ukuthi bazaba bejamukile sibili bebanengi asazi Jonga
ndizvozvo Chris tiri kutarisirawo zvakare kunzwa kuti vanhu vakaita sa Pastor Ivan Mawarire ve hashtag This Flag vanenge variko mukuratidzira ikoko. Tanzwa kuti Dr. Patterson Dzamara vazhinji vanovaziva munin'ina wava Itai Dzamara murwiri wekodzero akapambwa akatsakatika. Vanenge variko zvakare kuNew York vatozivisa nhasi kuti aiwa ndasvika muAmerica muNew York kuti ndinge ndichibatana nezvara zveZimbabwe zvicharatidzira. Takanzwawo zvakare muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo ari muno muAmerica kuOregon uku. Hanzi ndirenge ndiripo kwete kunoimba asi kunoti izwi rangu rinzwikwewo pamwe chete nemazwi ezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichange zviripo zvichiratidzira. Semazuva ose tinoziva kuti makore akawanda panoitwa musangano weUN General Assembly vanhu vakati vane chitsama vanenge vachienda vachinoratidzira. Zvimwe chetewo nechikwata icho chinonzi December 12th Movement chemuno muAmerica chinoendawo chichinotsigira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Saka vazhinji vari kutarisira kuti kuratidzira kwegore rino kunogonange kwakati simukei nokuti vanhu vakawanda vari kuti vachange vachipindawo mukuratidzira imo mukupfuura mamwe makore atinosimbonzwa kuti vanhu vanenge vari vashoma. Tinotarisirawo kuti rwendo runo kuratidzira ikoko kune zvakuchaburitsa nekuti makore akawanda papa chingoratidzirwa asi tisina zvikuru zvatinozonzwa kuti zvaitwa nehurumende yava Mugabe kugadzirisa zvichemo zviri kuitwa nevanhu. Tinonzwawo kuti kumusha uku vanga vachiratidzira vamwe vakanga vakasungwa kusanganisira mutauriri weTajamuka seSijikile vaPromise Mukwananzi vapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi kuti vange vachitongwa vari kunze nenyaya dzekuratidzira ikoku mushure mekunge vasungwa nekuratidzira kwakaitwa mazuva apera. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kungoitika munyika kuratidzira nekuratidzira gande.
Yebo jonga sizwile sibili kubana umnumzana Promise Mukwananzi weTajamuka uphiwe ithuba lokuthi ahlawule ibail. Njalo siyezwa ukubana ube ngumuntu layo kade khangelelwe ukuba ngapha kodwa phansi kwezinqumo zebail yakhe uhle wathathelwa ipassport jonga akasoza kwanisa ukuza ngapha umnumzana Mukwananzi. Kungasenani we have one of our guests tonight, Dr. Noah Manyika of an organization called Build Zimbabwe, and he's from North Carolina. Good evening. Good evening or afternoon, Dr. Manyika. Welcome to Live Talk.
Thank you so much. Good afternoon to you. It's good to be here.
Thank you so much. Maybe Mr. Dr. Manyika, you can or you may start by giving our listeners and our viewers the background of this demonstration or demonstrations penciled for UN General Assembly.
Yeah, well, I think this demonstration is really just an indication of the where everybody has come, where at least the majority of citizens of Zimbabwe have gotten to. And it's really a continuation of what you have been seeing in the country. I think people are just basically saying enough is enough, and it's time for the government to hear our voices. And it's not just those people who have been known as activists already, but this is just everybody. I think all of us are affected one way or the other by our economic meltdown. We are affected one way or the other by the intransigence of our leaders when they say, if you point out that there is something wrong, somehow you are a traitor. And what that does is that it makes it very, very difficult for people to engage in a constructive way with the government. And the only option left is for people to take to the streets and have their voices heard, and also appeal not just to fellow citizens but to friends of Zimbabwe to help maybe persuade our government to listen.
So, Dr. Manyika, may ask that Zimbabweans have been demonstrating since time immemorial, but has the government been taking heed of your calls, or is it ignoring your call? And what difference do you think this demonstration will have?
Well, a demonstration alone is not going to bring change to Zimbabwe, and all of us need to be aware of that. There are things that I personally believe. One of the things that I personally believe, for instance, is that the civic duty of every Zimbabwean is to engage people in their sphere of influence, beginning with their families, to talk to them about, and some of the our family members are also part of propping up the system, which actually also, even though that the very same system affects their livelihoods. So there has to be more than just demonstrations. There has to be the kind of civic engagement which starts at a private level. I'm of the opinion that, you know, the constitutional rights that we want to exercise publicly, we can't exercise them publicly until we're able to exercise them privately. So I really believe that going into the homes and just talking to each other, to our children, to our relatives, to some of those people even in the defense forces and in the security services, and beginning to say, hey, listen, there is the change that we want is in the best interest of everybody except those very few people who want to hold on to power by every means. So, you know, to your question, demonstrations can't be the only thing. They have to be some other things that we're doing at a personal level. And my organization is determined to do that, to equip people with, you know, what kind of conversation you need to have with your family. You have to have conversations about your rights. You have to have conversations about, you know, the importance of registering to vote and actually going out there and trying to vote, even though there are impediments, so that we can also start winning moral arguments, which lead us to winning even legal ones. So, yeah, it's not just a demonstration. It's more than that.
Thank you so much, Dr. Manyika. Please stay on the line, Chris. I think we have been joined by Ms. Savannah Madamombe.
Yes, Jonga. We have another guest on the line, Ms. Savannah Madamombe, who is one of the organizers of the demonstrations. Good evening and welcome to Studio 7 Live Talk Diaspora Forum.
Thank you so much for having us.
Thank you. You're welcome. Now, Ms. Madamombe, we have seen in the past, you know, these demonstrations organized outside the United Nations, and only a handful of people have turned up. What do you think is going to be different this time around?
So, yes, it's true that people have been showing up slowly, and they have finally answered, and they are hearing, and it's really coming out from a personal conviction, from people understanding their plight and understanding that this can only change if they are involved. They understand that their participation, it does not matter where you are, is so crucial to make the change that we need. I think for the most part, it's because people had for the longest been kind of in a afraid mode where they felt that their change was not going to, their participation can make change because, you know, looking at the elections, a lot of people felt that those were stolen. They went and voted, but still, or they didn't participate because they felt that no change is going to come. But now they kind of understand because we, as much as we want to say the government is not listening to us, we can see that they are listening because of how they are responding. How they are responding actually tells a lot as to whether they are listening to us, because they are coming out very strong and more brutal than they normally are, which means they understand that this is now actually bigger than they initially, how it initially started. So we know people are coming, and I'll tell you why we know people are coming. We have had people calling and they are coming in.
Regaiti mbupa mkana kuneva chango pinda mudariro. Dr. Muzi Mube, linjani baba?
Ngiyaphila kunjani, Mr. Jongamire?
Ngiyaphila baba. Yes, maybe I can throw you to Chris. He's the best man to to speak on my behalf.
You're speaking Ndebele by now, Mr. Jongamire.
I speak. That's why I greeted you in Sindebele.
That's awesome, my brother.
Thank you, Chris.
Yes, Mr. Nube, welcome aboard. Welcome. You are now live on Live Talk. To our listeners out there, Mr. Muzi Obanzi Nube is the organizing secretary of the MDCT. And by the way, they are also taking part in the demonstrations in a big way. Can you tell us how you are participating, Mr. Nube?
All MDC USA and in Canada there, we are all congregating to New York this coming weekend to be in solidarity with all other activists there in New York. We are going to be demonstrating there and telling the whole world and President Mugabe that we are tired, enough is enough. His 36 years of hegemony has not amounted to anything in Zimbabwe to provide for our people. And him lashing out his police officers to go and brutalize our citizens who are demonstrating very, very peacefully and incarcerating our citizens that are, demonstrating peacefully there in Zimbabwe. So we are there going to New York to let him know right in front of his face that Zimbabweans are tired.
Okay. But the question we had asked some of our guests, do you think President Mugabe and his government is going to listen to you now, considering all the demonstrations and the previous cries and noise that people have been making in the past?
Oh, yes. We are going to be right there in front of his face, and it's going to be broadcasted. We're going to have news media just like yourself. You know, we are going to be everywhere in the world, and, you know. So we are very confident that it's going to be a very successful demo, and, you know, we are going to be holding our Zimbabwean flags, and, you know, our Zimbabwean flags are very vivid with their colorful colors. So, you know, everybody in New York is going to be seeing us there with our Zimbabwean flag. You know, it's not going to be very hard to identify us. And, you know, everybody who's passing there on the streets, you know, they're going to be asking us, why are you guys doing this and stuff? And then we're going to be explaining exactly the reason why we are there in New York.
Maybe I can throw a shorter question to Dr. Manyika. Dr. Manyika, vanhu vangada kuziva kuti chii chaita kuti vana veZimbabwe vari muno muAmerica mufunge kuungana muchiratidzira kunyunyuta pachange pachitaura mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Tichitarisirawo zvakare kuti muchatotanga mukupera kwesvondo vaMugabe vanotarisirwa kutaura nemusi wemuvhuro kubva musi wemugovera mune makuratidzira. Chii chanyanya kukusundai?
No, munhu wese akazvarirwa muZimbabwe, mwana wese weZimbabwe anofanira kusundwa nemamiriro enyika yedu kaiyezvino. Tinofanira kurangarira kuti isusu vari kuno kudiaspora, pane nyaya yekuti hatibvumidzwi kupota ka. Asi hurumende yedu ukada kuzvitarisa iyezvino, ikonomi yedu, chinhu chakatsigira ikonomi yedu, imari dzinotumirwa nevanhu vanobva kuno. Iye zvino ukazozvitarisa, mari dzachona idzodzo dzaakusvererwa futi nehurumende. Vanhu kuti vaine kunotora mari dzavo dzatinotumira isusu kuti madzibaba edu akashanda makore esaya vasisina mapension asi vakakontributa towards vakuda kusvererwa nedzimari idzodzo, vanhu havachakwanisi kutora mari idzodzo. Handizvo chete, vakawanda vedu tiri kuno kwete kuti taakutogara kuno zvachoseka Zimbabwe kumusha kwedu. Saka zvinoitika kuZimbabwe zvinhu zvinoafekta nesu. Kusungwa kwevanhu, kusabvumirwa kwevanhu kuti vape mazana ekuti tiumbe nyika yedu sei, zvese izvozvo zvinhu zvinokonzena nesuwo. Rangariraika amane shamwari kuti 80% yeskilled labor yedu yekuZimbabwe haisi muZimbabwe. Saka chinhu chinoitika ndechekuti ukada kuzozvitarisa izvozvo, mazana evana veZimbabwe vari kunzewo anokwanisa kuti avake upenyu hwenyika yedu, vanhu vawane mararamiro akasiyana nemararamiro avari kuita izvino. Hatisi kukwanisa kuawinza mazano iwayo, nokuti ukariwinza zano racho unonzi uri kuda kubvisa hurumende. Saka iye zvino anguva yakwanaka kuti tese tese maZimbabweans kwese kwatiri tisimuke, nemhaka yekuti zvino zvinoitika kumusha zvinotiafekta isusu kunoko. Chokupedzisa ndeichichi, kazhinji kachona kana uri pabasa, unenge wakatarisira kakuti uchariritira mhuri yako. Une zvinhu zvako zvaunenge wakaronga zvinoenderana nezvaunowana. Iye zvino ukada kunyatsozvitarisa, hakuna muZimbabwean chero ari kupi zvake anogona kuronga upenyu hwake. Ramangwana redu riri kudyiwa nemhaka yekuti kumusha kwedu tinofanira kuramba tichisupporta kuti iwo uchizogadzira ramangwana rako hauchagoni. Saka pane chikonzero chekuti tese tijamuke, tese kwese kwatiri, nokuti Zimbabwe inyika yedu.
Aiwa, maita basa Dr. Manyika, ramba yanyimuri parunare. Chris.
Yebo, mnumzana Ncube, ungasitshela ukuthi kathi vele ukutshengisela lokhu kuzaphathisani, njengoba uMongameli Mgabe yena lingasoze limbone yena mathupha la engasoza kubona ukutshengisela lokhu?
Ukhumbule mnumzana Gande ukuthi khona noma engasoza sibone, kodwa ule TV lapha bekhona erumini yakhe ehoteleni le abesala kiyo, encedisa futhi ukuthi aqede ukudla imali yethu le ehoteleni nge-delegation yakhe le azelayo lapho eNew York, evele ihlala inengi ihuquluza imali yakithi eZimbabwe. So uzasibona sibili uMgabe nguye ovele esimlandileyo injongo yethu ukuthi siye kuye khona ngale, noma engaza qatha thini e-TV uzabe sibukele sibili khona ngale eNew York ehoteleni yakhe. And bazabe bemtshela futhi abanye abangani bakhe ababe phandle esibaziyo ababe lathi khonapho ukuthi khona Mgabe abantu phandle la, and bakujamukele kakhulu sibili. Hayi, akuyayangiswa kunzima, sokumele ukuthi uzame la ukuthi uzinuke ikhwapha njengokhulu, uzame ukuthi udlale labazukulu bakho uphume embusweni.
Thank you so much, Dr. Ncube. Before we go to Miss Madam Ombe, tine muteereri mukoma Donald varuku South Africa. Magadi. Takasimba, muri divi ripi ku South Africa?
Ndiri kule Mpopo, kunon kubeka sote.
Aywa, taurai mapinda pa chirongwa?
Ya, ndiri kufana kuti ndapinda pa chirongwa zvara nhasi. Ndichida kutsigira sikuru, demonstrator watikunzwa kuti kuri kuitwa nevanhu vari kunze kwenyika. Achida kutsigira zviri kuitika kusimbisa vanhu vari kumusha neudzvinyiriri watiri kuona, watiri kuexperiensa. Iniwo ndiri mumwe wevanhu vasichari kugara muZimbabwe nokuda kweudzvinyiriri waRobert Mugabe. Ndinorimemba panguva yandakapinda muSouth Africa munomu, vazhinji maSouth Africans vaitibvunza, ko imimi vanhu vekuZimbabwe ndavaiye muchigara makanyarara asi muchiita sekunge munocomplaina from outside, musingatauri chokwadi chiri kuitika kunyika kwenyu. Saka iko zvino ndoda kupindura ndichiti pave neyatingati strength, nezvivindi zvavakurudzwa kuburikidza navana Tajamuka navana Pasta Mavarire tasimbiswa. Kana iye mukada kutarisa dzimwe nguva Robert Mugabe pache zvake aiti akafamba kwaanofamba aibvunza vanhu kuti bvunzai kunyika kwangu kwakanyarara, hakuna anoti bufu, because zvinhu zvese zvakarongeka zvaiita sekunge zvakarongeka nokuti vanhu vakinge vanisiye pasina pavaikwanisa kuti vataure zvaivanetsa pamwoyo pavo. Saka toda kutenda magamba aya vasimudza mureza vachiudza vana veZimbabwe kuti iko zvino yakwana nguva, nganyadziswe murume uyu arege kufamba achiti bvunzai kana ani ani zvake, kunyika kwangu kune peace, kune runyararo. Hakuna zviriko, manyamamire nerongo, kutya nekuchichidzirwa, vanhu vanodisapia siku nesikati. Saka zvakanaka zviri kuitwa nevari kuronga kudemonstrata kunyika dziri kunze, vachiratidza kuti baba ava munongovaona kufamba vachipfeka mabhachi nekusunga matai, kunyika kwavari kubva vakafumuka imbwa inojavana vayo isinganyari. Kana yakusvika kune dzimwe nyika yoita sekunge imbwanyoro asi pasina zviripo. Ndinoda kutenda chaizvo nemarongerwo ari kuitwa, nerimwe zuva tichasununguka zvatanga. Saka ndinoda kutenda, ndo mashoko angu andinawo nokusimbisa mhuri yese yeZimbabwe, kunyange tiri pakutambudzika, kunyange tiri pakushungurudzwa, tinoona kuti pane ino nguva tasvika manje panguva yekuti tichiudza munhu chokwadi sezvachiri. Neavo vanoshandiswa vangave ma-CIO vangave mapurisa vanofanira kurangarira kuti wauri kushungurudza mwana wamai vako, wauri kushungurudza dzimwe nguva mwana wako, tisanyanya kufarira kushandiswa pakusara pepa pakungofarira nekufunga mari chete tisingafungi ropa remwana wamai wako.
Aiwa
Zimbabwe iri kutambudzika.
Maita basa
zvikuru. Ndoda kutenda, ndoda kutsigira, ndoda kusimbisa varume ivavo ngavashinge, ngavaridhe kuchikidzirwa, ngavatisimbise nesi tichasimbawo tichavatsigira tiri kuno.
Maita basa zvikuru mukoma Donald.
More fire.
Thank you. Chris mukoma Donald is saying I think Zimbabweans have now woken up, and he was thanking the organizers of this flag, Pastor Mawarire, hashtag Tajamuka Sesi Jikile, Vana Promise Mkwananzi, and all the Zimbabweans who are now, we have courage to stand up against President Mugabe's rule. And he's saying even where he is, he's fighting there in solidarity with everyone who is fighting against the oppression system or the oppressing system in Zimbabwe. I think you can go to Miss Madamombe.
Yes, Jonga. Miss Madamombe, we have heard that there is a Pan-Africanist organization which always goes to the United Nations to demonstrate in solidarity with President Robert Mugabe. What's your take on that?
I mean, my take on that is that, one, we have to look at our history and understand where maybe they may be coming from. Our history, there was a time when we needed help from our fellow Pan-Africanists, and there was a time when we needed help from the pro-black movement. So at the end of the day, you understand that they at some point were very necessary, but now they are at a point where they are behind the happenings in Zimbabwe. Even us as Zimbabweans, at some point we didn't understand what was happening in our country. That's why we find that we, for the longest, we did not speak up, because we did not seek for the information that was necessary. You can I'll give you an example of what happened in Matabeleland when Ndebele people were killed. We on the other side in Mashonaland did not seek to understand exactly what was happening, but we took the information that the government was giving us, and we were satisfied with that without asking questions. I think that's the same thing that you see these guys doing. They're satisfied with what Mugabe is giving them as the reason for this for what is happening right now. He simply tells them that, you know, it's America, it's Britain meddling again. So without digging deeper and trying to understand exactly if that is true, they just took that because it goes along the grain of their values, what they believe and stand for. But that does not distract us. Actually, it brings more attention for us, because when I look at it, you cannot argue with people who come from a country and they're saying this is what is happening, and other people coming in and saying this is what is happening in Zimbabwe. It's unbelievable that anyone can believe what December 12th movement is saying versus what we are saying. So we just need to stand up and speak for ourselves. We do not need to worry about December 12th movement, because sooner or later they will catch up to what we are doing and why we are doing it. Because this is not about race. This is not about Pan-Africanism. This is about people, a people. This is about a nation. This is about people without jobs. This is about people who have been violated left, right, and center. So you cannot hide from the truth. The truth will come out, and this is why we are out, and we will bring out the truth.
Mm. Has there been any effort to engage these guys?
Yeah, there has been, but what they say is that we're not coming to demonstrate against, to counter-demonstrate what you guys are doing. What they say is that they are just coming in, as they normally do, to support Mugabe on the stance of land and what he has done in the past for Africa, for black people, for, you know, everything else that Mugabe used to stand for. You understand? So, and when we ask them that, you know, but isn't it in conflict with what we are saying, that we do understand, that's why for the longest we did not speak out, because we understand where Mugabe came from and the history. We know the history better. But there is a time when we have to stand up and say there is something that's severely not right when you have a president who is 93 years and still in power, occupying the biggest office in our country. How is that pro-black? How is that pro-pan-Africanism or anything? How do you explain human rights being violated left and right? How is that pro-black? We say all lives matter, so how is that our lives right now don't matter versus what Mugabe's life?
Yeah.
Are we not human beings? Are we not as valued as anyone else?
Well put there.
Thank you so much. Ramba nyimuri parunare timbonzwa kuna vatakavira kapikinyu vari muno DC vapinda muchirongwa. Pindai muchirongwa mhandwe.
Makasimba here mhandwe.
Takasimba watenzi kwakadiko kumatoko.
Kumatoko kuriko. Ameno kuti vakadiwa na Zimbabwe.
Aiwa ndizvozvo. Tinonzwa muri mumwe vanhu vanosimudza mazwi muno muAmerica kuti munge muchinzwikwa pamusoro pematambudziko akatarisana nevana veZimbabwe kumusha. Saka tati aiwa pindai muchirongwa timbonzwa upfungwa dzenyu.
Tinenge tiriko musoro Saturday tichitaridzira. Tiri kuuya takawanda. Chiripo ndechekuti vana veZimbabwe vanofanira kuziva kuti isusu hatina atituma. Ishungu dzedu dzekuda kusunungura Zimbabwe kubva kuudzvanyirirwa Robert Mugabe nehurumende yake. Saka isusu zvatiri kuenda kuratidzira, tiri kuratidzira tichishushikanawo nezviri kuitika kuZimbabwe pari zvino. Vanhu vari kurohwa, vanhu vari kubhinywa, vanhu vari kungotorwa. Hatisi kuziva kwakaenda vamwe. Saka isusu zvatiri kuratidzira ndezvekuti aiwa gava Mugabe. Zvamaita zvakwana, chisudurukai muende. Kwete kuti mubva kuti sudurukai muende paside. Endai munogara nomuzukuru, murere muzukuru zvakanaka. Isusu takuda kuti nyika tichitonga zvakanaka. Tichiita zvatinodawo. Tichiita sumudziro yeupenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Ndo chishuwo chedu, ndosaka tiri kunodemonstrata musi weSaturday. Hatina atituma, ishungu dzedu. Cha driver motokari dzedu, chakwira mabhazi edu nemari dzedu, toenda taratidzira kusapoto vana veZimbabwe.
Mune mubvunzo here yamungade kuisa pane vatiina wawa musati maoneka zvenyu mhandwe?
Mubvunzo yandiroda kuisa ndeyekuti kana tapedzawo musi weSaturday tanangana nepapi?
Pavadare vedu vari vatatu, ndiani angada kupindura mubvunzo uyu?
Ndiri Dr. Manyika kunoko. Nyaya iripo ndeyekuti nyaya iyi inofanira kusvika kwainoperera. Saka zuva nezuva, chinhu chati chinhu chinonyanya kunetsa ndechekuti sezvamambobvunza paya mukati mimi, saka mademonstration aya chii chaachabudisa? Tikangotarisa pamademonstration chete takanganisa. Tinofanira kutarisa pazvinhu zvatinoita zuva nezuva, kumobilizana isusu maZimbabweni kwatinoita zuva nezuva. Kuti iwewe awataura naye nhasi ndiani pamusoro penyaya yeZimbabwe? Awataura naye, auchataura naye mangwana ndiani? Auchapasira vhidhiyo yaitwa na Pastor Maori, yaitwa na Dr. Manyika, yaitwa noumwe mwana iri kutaura about what we need to do ndiani? So ichocho ndochinhu chandinokurudzira zvikuru sei kuti zvinonakidza kuti tiungane takawanda, and zviri important kuti tiungane takawanda tichiita mademonstration. Asi tinofanira kurangarira kuti basa rachona ndere zuva nezuva. Basa rachona ndere wasapota here umwe mwana weZimbabwe asimuka kuti ataure zvinhu achitaura akamirira isu tosi tosi. Chirwere chedu chimwe chaitika kuZimbabwe ndekuti kazhinji kachona tinosvora asi isu takagara pasi. Chandinokurudzira vanhu inini ndechekuti ngatisvo, kana uchisvora, svora nekuti pane chawaiedzawo kuita iwewe. Ukaona kuti umwe zvaari kuita hazvina musoro. So ini ndo zvandingangokurudzira kuti beyond this ngatiitei zvatinofanira kuita zuva nezuva kuti tiziisane kuti chii chiri kuitika munyika.
Maybe Mr. Kapikenyu, you can pose that same question in English so that Mr. Ncube can also respond to that in Sindebele.
Mr. Nuwe, my question is, after the demonstration in New York, we are in support of it, but what's on the agenda? What's next? What's our game plan? Where do we want to end? What's our achievement?
Thank you very much. Lo umzabalazo ongasoze uphele iqhubeka ngawo umzabalazo ukhipha umgabe ukuthi abe ngupresident. Siyaqhubeka ukuthi zonke amaZimbabwe ngithi kasiqhubekeni sibambene umgabe size simkhiphe embusweni kulapho okuya khona. Nsuku zonke sivuka sidinga okokudla eZimbabwe khona ngapho abantu bayadubeka. So as long as abantu bakithi bevuka lokho bengelamsebenzi betshaywa ngamapholisa bedinga ukuthi beyekudla umgabe lo mzabalazo wethu lo vele kawupheli naphandle azaphuma embusweni kulapho kuya khona lokhu kuya khona lapho sibile ekucineni kwakhona ukuthi umgabe lezana uP F beze becine bephumile embusweni.
Chris.
Hayi, kuyezwakala mnumzana Ncube uyale ulokho ubambe ucingo. Jonga, your caller is still on the line.
Mr. Kapikenyu.
Hello.
Yes. You want to pose a question?
No, I was just asking if he's still, maybe he's now done.
Okay. So, Mr. Kapikenyu, I think for today we are done with you. Thank you so much. We'll hear from you when we meet in New York over the weekend.
All right. Thank you. Take care.
Thank you. Regaini mbenda kuna Muzare Madamombe. Muzare Madamombe, turukona vechidzimai. Vanenge vari kutosimuka kuenda mberi paurongwa iwe kuratidzirawo. Kupfuura vanhurume wakati wandei nekuti mandafamba muno maAmerica nevandataura nawo vazhinji vanotangawo kubvunza nyaya yekuratidzira kana kutaura nyaya yekuratidzira kwemugovera kusvika musi wemuvhuro. Madzimai, chii chanyoita kuti madzimai musimbe kudai kushinga kudai kupfuura zvatinomboona muchita makore apfuura?
Ini ndichitaura zvangu ndiri semudzimai nekutarisa even kutanga kwatakaita kuti tuda kusumuka titaure. Semudzimai ukauya ukapinda mumba ukandirova handiwanzonyanya ndinongochema ndinoenda ndinonopukuta musodzi ukatanga kurova vana vangu ukatanga kutora chikafu chevana vangu ipapo ndinosumuka semukadzi because ukanga watanga kurova vana vangu ndinenge hakuna kumwe kwandichakwanisa kuenda. Ndinenge ndoda kusumuka kuti ndichengetedze vana vangu because vana vangu ndoupenyu hwamangwana. Takatarisa isu sevakadzi vari muno mune nyika dziri kure. Mazuva ese ndinotaura nevakadzi vakawanda vakauya muno asi vazhinji vacho nekuti havana magwaro akanaka ekuti vashande vaite vari kusangana nezvipinga mupinyu zvakawanda nekuti hatikwanise kuzvidzivirira hatina masimba ekuzvidzivirira. Saka tikutoona kuti tikwanise kuzvidzivirira kusumuka nekuchema nekutaura nekuti kana tikachema uri mumba unorohwa uri mumba imomo wakanyarara asi kana yasvika nguva yekuti handichada kurohwa ndinobuda panze kutsvaga kuti ndidziirirwe kutsvaga kuti vamwe vauye vandidziirire nekuti nhamo dzedu dzawanda kusumuka kuziya kuti masimba edu isu semadzimai ndiwataita kuti nyika yedu isumuke pamberi.
Thank you so much, Muzare. Ramba nyimuri parunhare, Chris.
Yes, yebo Jonga. Silo mnumzana KK Ncube osichayela ucingo ese South Africa. Kunjani baba Ncube?
Yes, Jonga, kunjani?
Hayi, siyaphila. Kunjani khona ngapha South Africa?
Hayi, kunjalo nje, uya le nale.
Aha. Ungasipha imbono yakho ngodaba lokuthengisela lo.
Ngibona ngathi abantu bakithi ba-right babethengisela ukuthi amazwe akwazi ukubona ukuthi abantu bezimbabwe bahlupheka ungakanani ngoba akusanjake kukhona ku-United Nation kukhona abantu mhlawumbe abangayizwisisa le nto ukudlula isadala ukuze bamtshise ukhamuthawu uthini ungashiti konawo ngoba nakuthengisa kuthi yakhala ngapha langapha.
Hayi kuzwakala. Hayi ukhona yini umbuzo ufuna ukubuza esilabo lapha abahlonishwa?
Hayi umbuzo kangina baba manje mina ngwame ngisho ukuthi hayi siyaba support labantu bakithi ngoba phela naku ebe ngwexpectile ukuthi mhlawumbe abantu bezali PF nabo bazaba khona ekudivision ngoba nabo bagcine ezizithi sithathe ukubusa umuntu oyedwa.
Hayi
ngicela ukwekelela Mr. Gande lapha ngesindebele ngendaba yalabo abantu be Pan Africanism kade likhuluma ngabo abasupport umgazi.
Yeah, wathi siqale sicele ubaba uNcube ukuthi hayi siyakubonga kakhulu ubo sithayela njalo ucingo sikuthinta.
All right.
Okay. Hayi sibongile. Ungakhuluma mnumzana Ncube ukuthi uthini wena ngalaba abazithi bona iDecember 12 movement?
Into okumele ukuthi khona lapha ngazise izizwaleni zakithi zezibhabwe ukuthi abantu laba ngabantu abalokho belenzondo bezondele into zabo ze-slavery ezakudala le. And njalo abantu laba ngabazwisisi kuhle kakhulu ngokuthi umgabe yena vele umuntu onjani. Yabo ngendlela thina amaZimbabwe esimzwisisa ngayo and esimazi ngayo ngohluku lwakhe umgabe. And into engifuna ukuthi ngitshele khona ukuthi abazalwane beZimbabwe ukuthi umgabe ubhizi ukhitha imali zethu okumele ngayise sibhadala ama-civil servants yabo ethenga abantu bona bebanika imali ukuthi eNew York bezommela benza ngani bayamthanda yabo ngoba abantu laba ngabantu esithola siphikisana labo thina lapha e-America. Siyakwazi ukuthi ngabantu abamenjani ngabantu abasebenzisa ama-tax dollars ethu eZimbabwe ayiwe ebebhadalwa ngumgabe lezana uPF ukuthi bebuye bezoyenza ngani labo ngabantu abanjani abathanda umgabe benza umgabe befuna ukumdecorate bemenza ngani liflowers into enhle. Liyabona umgabe umuntu weZimbabwe and abantu abamazi kuhle yithi amaZimbabwe. So laba nxa bebuya besithi kona umgabe wenza ulutho oluhle, ulutho oluhle abalutshoyo kuphela yikuthi kona umgabe wakhipha abelungu wabathathela amaplazi yikho kuphela abakuthabeleyo khonoku. Indani thina singamaZimbabweni siyathandana sonke abelungu labantu abamnyama leyabo ama-Asians kumele ukuthi ilizwe lethu silakhe ngokuthandana hayi khona ukuthi khona sibe sithathe izimali sibhadale abanye abantu ukuthi beqambe amange ngopresident wethu esimazi ukuthi vele upresident onjani.
Hayi kuzwakala ajonga Dr. Moses they is saying you know the government is wasting money on the December 12th movement because it seems like they are not really aware of the situation in Zimbabwe. They are still stuck in the old times when you know Mugabe was an icon and a darling of the West and all that, and so he feels no, this is a
Dr. Ncube, how can you say the government is wasting money on December 12th movement? Is the government funding the movement?
Oh yes, the Zimbabwean government has been funding all these scandalous movements that seem and act like they are actually supporting Robert Mugabe. You know everybody also. You remember a few years ago when even Gaddafi himself was still alive, and even when Ahmadinejad of Iran, when he used to come to the General Assembly, you know, they used to come and put tents just within 10 miles outside the United Nations there and, you know, invoke like they have support from everybody. You remember even the late president of Venezuela, you know, he did the same thing. All these people are despots. They are despot people, despot leaders who are not wanted by our current 21st democracy. You see, so they bring and buy all these people here and act like they are loved. No, they are
but,
not. They are
but
despot leaders.
It is difficult for many Zimbabweans to know that the government is funding the December 12th movement because there is no proof for that. And I'm not sure how you got to know that, Dr. Muzi. But please stay on the line. We have listeners who have written to us. The first one is Tendai Chingono, who says, Zvitori bo, because munhu wacho haasi kuzviona kuti akura. Achazvigona ari kuda kutoudzwa nemademo. Then pane vanonzi hanzi Cheko Jamela hanzi hazvisi bo because vari kunyadza vari kunyangadza nekudisturb vakazvinyararira ikoko ivo vadi kuuya kuno ndofunga kumusha kune nyaya dzose. Then Tawanda Malocation Dumba ati zvakanaka vaite mademonstrations outside. Muno muZimbabwe vangazadze majeri pamwe nekurohwa. Mumwe ati ndi Joseph Mulambo, Mugabe must leave the house. Ndovatiina vava. Vamwe vati more demonstrations until the old man steps down. Sikumbuzo moyo. Vateereri vanyora kuno Studio 7. Iye zvino tina mukomangoni vari kuBotswana vari parunhare. Makadi mukomangoni? Mukomangoni makadi? Aiwa tiri wapenyu muri pedyo neredhiyo here nekuti pari kuita maungira ekuti tinogona kusanzwana zvakanaka. Aiwa musadzimenyu ngosvidurukai pane redhiyo nekuti makadzima makuvharira vamwe vari kuteerera kana mune vamwe mumba imomo. Aiwa maita basa. Tipei pfungwa dzenyu pamusoro peurongwa huri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuno kuAmerica zviri kuronga kuratidzira kubva musi wemugovera kusvika musi wemande kumusangano weUnited Nations uchaitwa kuNew York.
Vari kuratidzira kurambi ikodzero dzavo dzekuti varatidzira. Ngatiratidzire ngatiziva kuti vatinoda izvizvi kuti azotonga nyika yacho ndiyani. Because kuZimbabwe pamaoto takatarisa handioni kana purezidendi aripo akanaka da. Tikatikasiyai kuti ndaaita ia hakumusha chokwadii ngatimbomira because nyakatokatiovota aaida kumusha tikovhota tese ikaita mastrike ozikaita mastrike vanhu vanotiza uZimbabwe oda kumozambiki Botswana South Africa America iko haraka mavhoti atoenda kaa
saka
vari kutsveka kuAmerica nhasi ndavanisata varukuru vavo kuitira kuti next year vagadzire kuenda kumusha kondo ukandoenda kuti vagovhotera munhu wavanodawo wezi chokwadi tiratedzwa nokuuga tirapedzwa nokusunga tese kusina kana prezidendi yatinozovhotera nobudirira.
Saka
kuti kubato reMDC takaritevera bato iri rorapisa zita rokuti tii kumberi kweMDC ndovada zvaizvapa wezi vanhu vazhinji havachati chinhu chinonzi tv iri kumberi chiyacho. Ndakatsvako zvimwe zveplani kuti bato rigadzirisiwe kutiende kumavhoti kwagadziriswa dzabato apo. Ndoitaurera angu woi.
Regai ndiise mubvunzo wenyu wekutanga uyo kuna Dr. Manyika. Hanzi nemutauri vangoni vari kuBotswana havaoni muZimbabwe muine akakodzera kuti anga achitungamira nyika kune vatungamiri wese vemapato ezvematongerwo enyika. Hameno maonero enyu, Dr. Manyika.
Nyaya iripo ndeyekuti kwemakore akawanda 36 years takanzwa vamugabe vachidzokorora nyaya yekuti ivo ndovoga vanotonga, ndovoga vanogona kutonga. Tikanzwa rwiyo irworo ruchidzokororwa nevanhu vezanupf kakawanda kakawanda zvokuti zvazvakaita ndezvokuti isusu sevanhu takazotadza kudevelopa mamwe maleaders. Asi chokwadi chacho ndechekuti tine vanhu muZimbabwe kushandura mamiriro ezvinhu. Hatifani kungotarisa pamabato aripo chete, tofanira kungotarisa kumunhu wese wokuZimbabwe. Asi ini chandinofunga chinokodzera ndechekuti zuva nezuva ngati itei zvinhu zvinodiwa kuti tikwanise kuzochinja mamiriro ezvinhu muna 2018. Kana tiri kusarudza varipo, tosarudza varipo vatinenge tichifunga kuti ndo vanokwanisa kuzviita. Kana tiri kutsvaka vamwe vatinoona kuti vanogona kuzviita, atotsvaka vamwe. Handifungi kuti muZimbabwe hamuna munhu angagone kutonga nyika. Ndichireva kuti maZimbabwe ese ari pasi penyika ino. Chokwadi hatingashayi munhu anganzi anogona kutonga nyika yedu. Saka chiripo ndechekungoti ngatiitei zvinofanira kuitwa zuva nezuva kuti tisvike pakuti tikwanise kuchinja zvinhu muna 2018. Kana zvichireva kusarudza varipo, vatinenge tichiona kuti havane mapato aripo. Kana zvichireva kuti pate mamwe mapato achamuka ekuti atinenge tichiona kuti vanhu havanokwanisa kuchinja zvinhu, toita izvozvo. Ndofunga kuti chimwe chinhu chandachida kungotaurao nechikamu very quickly ndechekuti chinhu chaita kuti mamovements akaita sana Disemba nikirikira ava vari kuda kuzodemonstratawo vamuke ndechekuti isusu tanga takanyarara kwenguva yakareba. Kana ndichiti isusu takanyarara, ndotaura vanhu vari kudiaspora. Kushayikwa kwemazwi yedu kunoita kuti mapenzi ose aite kunge ari kutaura zvinhu zvine sense. Iye zvino vana vemuZimbabwe vanofanira kutaura, hazvinei kuti vari kupi. Vari kuAmerica, vari kuNamibia, vari kuBotswana, vari kuZimbabwe chaiko chaiko. Wese wese munhu anonzi muZimbabwe anofanira kutaura mafeelings ake, uyezve vachiwinza onto the table masolutions avanofunga kuti anogona kuitika kuti tishandure zvinhu munyika medu.
Aiwa, maita basa. Mukomangweni, maita basa nekupinda pachirongwa. Gibbs, Chris, sorry, I'm thinking of Gibbs. Chris,
no problem.
The call uncle also said that the MDCT, the MDC led by Mr. Morgan Tsvangirai, should remove that T on the party name. I don't know if Dr. Muzi can respond to that.
Yes, thank you. That was really there to differentiate, all the other MDC parties that are, broke off from the our main MDC. So that is pretty much just a descriptive for people to know which MDC it is. But, in all honesty, it is very prudent that we as Zimbabweans, we unite, under one umbrella and tackle Robert Mugabe and ZANU-PF as a coalition. It's a very noble idea to show unity as Zimbabweans and put our differences aside for this moment.
Thank you so much, Chris.
Yes, Dr. Ncube, you are talking about what I was going to ask Dr. Manyika, unity. We have seen that, in Zimbabwe, we have one of the most polarized societies that I know of. We have divisions in the churches, we have divisions in the school representatives, the unions, and so forth. And that division seems to be manifesting itself right here in the United States when we look at this demonstration. You'll see that we have Tajamuka, we have MDCT, we have Build Zimbabwe, and so forth. Now, when you take that into consideration, what is your assessment of this situation, especially where divisions are concerned?
Yeah, actually, to be honest with you, I think there is a perception of division sometimes, which is more than the reality of it. Right now, for instance, we have been working wonderfully with this flag and we have been working wonderfully with Tajamuka, with Patson Zamara, and just to make this thing happen in New York. And the fact that we have those different labels that we are using for each of us actually speaks to the unity rather than accentuating the differences. It is demonstrating to the world. You will see on the 17th and on the 18th and on the 19th and on the 20th and on the 21st that we are sharing the same platform. We are speaking with one voice. And we are doing this also as a way to show the people at home, look, we are all Zimbabweans. We may have different labels, But at the end of the day, we want one thing. And we are going to get that one thing, which is change in 2018, which is, you know, the opportunity for us to build our country. Let me say this real quickly. Whenever, you see, I believe there is a difference between unity and everybody just coming together and removing all the labels. You know, that is a one-party state that Robert Mugabe was talking about. When you have a one-party state, everybody comes, and, you know, you don't have any respect for differences, and you lose the dynamism. That's very, very important to have, which is, hey, you know what? We come from different perspectives, but we all want one thing, and we can have a dynamic interaction as a people and still build our country. So I really would say that, you know, there's more of an appearance of disunity than the reality. You know, I love the people that I'm going to be sharing the platform with. I love Pastor Mawarire. I love Patson Zamara and all these guys from Jajamuka. We are working together and we'll make it happen.
Hmm. Yes, but Dr. Manyika, you are talking there of unity of purpose, which is, well, fine. But when we talk of unity in the context of an election, for example,
yes.
You find that, fine, democracy is okay, we have all these parties. But the results are always disappointing to many people because, you know, you have these fragmentations. What do you say to them?
No, no, that's a very fair point. But you must also remember that the times that ZANU-PF has claimed to win, it has not been just because people are disunited. I think that's also something that needs to be recognized, that, for instance, in 2013, they nickeled everybody. So even if the opposition parties had come together, they would have still cheated. So I do understand the need for us to unite. And I think, and I'm really, really glad that you bring that point up, because I think everybody who is a leader needs to have that in mind. We need to work together in 2018. We need to come together and provide a united front. But that doesn't mean that ZANU-PF is not going to try to cheat. What must happen is that our unity and our voices, even before 2018, must remind the world what kind of people we're fighting against. And pressure must also come to bear from our friends in the international community. For instance, what I'm really concerned with right now is the idea that they might give funding to ZANU-PF, ostensibly, according to Chinamasa, to be able to pay the debt of the country. But I really don't believe that that's the reason why they want that money. They want it for something else. You know, it costs money to resist the will of the people. So, yes, we need to have a united front, and I am committed to working towards that myself. And I know that the other people that I'm also working with are also committed to that. So it's a fair point, but let's not forget that ZANU did not win simply because people were disunited. They won because they cheated.
Thank you so much, Dr. Manyika. Muzvare Madamombe, mashoko enyu ekupedzisira, zvii zvamuri kuvimbisa vana veZimbabwe vachaungana kuNew York?
Isusu tinovimbisa vana veZimbabwe vanoungana kuNew York kuti platform iripo. We have created the platform yekuti muuye mutaure zvamuri kuda. Imi ndimi muchauya muchitaura zvamuri kuda. Isu hatisi kuudza vanhu zvekutaura, asi tiri kuti takugadzirirai nzvimbo nenguva yekuti mese muuye. Chandinoda kutaura ndechekuti mukushanda kwataita kupfuura kwemwedzi yatipfuurei takabatana sevana veZimbabwe zvandiratidza kuti tinokwanisa kushanda pamwe chete tichishandira tariro imwe chete. Vanhu vazhinji vari kubva kwavari kubva netariro imwe chete. Tinove nekuona kwakasiyana, tine mafungiro akasiyana, asi tabatanidzwa nechinhu chimwe chete chekuti tinoda kuti tikwanise kutaura zvatinoda kutaura, ende ndizvo zvaticharamba takatarisa izvozvo.
Aiwa, maita basa kupinda pachirongwa. Thank you so much.
Munumzana Muzi, ungasipa awako awokugcina lapha sesizagqiba uhlelo.
Nyabonga kakhulu. Into engathi nje ngitshele abantu bakithi abeZimbabwe ukuthi siyalithanda kakhulu kazi eZimbabwe, njalo siyalilwela lapha noma sikudiaspora. Libona sinje ngikhuthaza amaZimbabwe wonke ase-North America ukuthi umango use-New York.
Hayi, sibongile kakhulu Mnumzana Ncube. Isikhathi iswe sesidliwe ngumangoye, ubelelanga elihle.
Siyabonga kakhulu.
Okay. Jonga, we have to leave it there. Thanks so much to our guests who were with us tonight, Dr. Manyika, Ms. Savannah Madamombe, and Dr. Muzi Ngube. This is Chris Gande. Until we meet again.
And I'm Jonga Kandemiri, hoping you stay well until we meet again here on Studio 7 Live Talk. Good night.